Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 27th, 2019. This is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are discussing Cabinet's approval of changes to the Citizenship Act that will allow Zimbabweans living in the diaspora to hold dual citizenship.
The Cabinet has approved the amendments to the Zimbabwe Citizenship Bill, which will pave way for dual citizenship for citizens by birth, especially those in the diaspora.
Information Minister Monica Mtswangwa briefed the media yesterday that Cabinet has given the nod to the changes which now allow one to acquire Zimbabwean citizenship if they have been a resident in the country for 5 years instead of the previous 10.
Over the years, some Zimbabweans living outside the country have had to approach the courts after being denied citizenship despite being Zimbabweans by birth.
Some lawyers have argued that the Act and the Constitution lack consistency when it comes to the issue of dual citizenship.
Zimbabweans living abroad have had to get visas and be made to pay money to be given a few days to visit their country of birth.
There are fears that the issue of dual citizenship will come with conditions for Zimbabweans living in the diaspora like Texas.
To join our discussion, phone us directly now at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz frequency Monday through Friday at 8 p.m.
Yeah, legendos.
Yemo, unjani mnumzana?
Ah, ngiyaphila. Yese nasi tiri kurukura nyaya yanga yakatarisirwa nevakawanda vari kunze kwenyika nevari muZimbabwe yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvibvumidzwe kuve zvizvarwa zvenyika mbiri panguva imwe chete. Mutemo wanga uripo kana kuti uri kushanda izvino izvi unoti unofanira kunge uri chizvarwa cheZimbabwe kana wada kuita chizvarwa cheimwe nyika worasa kuve chizvarwa cheZimbabwe kuratidza kuti unenge wakusarenda kuti aiwa zveZimbabwe ndasiyana nazvo ndakungomira nenyika yandiri asi mutemo wakunzi uwandudzwe amendment dziri kutaurwa idzi dzinenge dzakubvumidza kuti mwana weZimbabwe anga ari chizvarwa cheZimbabwe nechizvarwa cheimwe nyika yaanenge asarudza izvi zvinoitwa chete kune vana veZimbabwe vakazvarirwa muZimbabwe hanzi hapana kana zvekuzoti wazoti vana wako vange vachizoitawo izvozvo zvedescent aiwa izvo hazvibvumirwi kana kuti nekuzove zveregistry kuti unozoti ndapindawo ndamuZimbabwe ndichiitaiwo ndinge ndine citizenship mbiri zviri kunzi mutemo wacho iwoyo unenge usingazvibvumidzi asi danho hombe riripo rekuti dare remakurukota kana kuti Cabinet yakabvuma kuti pange pachiitwa kuwandudzwa kwemutemo iyo ichibatanidzwa nebumbiro remutemo reconstitution rakatanga kushanda muna 2013 vakawanda vanga vakupedzisira vachienda kumakoti kana kumataredzi mhosva vanenge vaedza kuti vatore kana kurinyuwa passport dzavo vari zvizvarwa zvedzimwe nyika mavagere voenda vachida kunorinyuwa passport dzeZimbabwe vosvikonzi haukwanise kuti unge uchiita chizvarwa cheZimbabwe nokuti une imwe passport yeimwe nyika vaipedzisira vaenda kumataredzi mhosva vonohwina nyaya dzavo ikoko tingati nyaya hombe yakatanga nyaya dzese idzi ndeye yavamutumwa mawere vakanyimwa passport kwa registrar general uko vakapedzisira vaenda kudare redzimhosva dare redzimhosva rakavataiwa ikodzero yavanofanira kunge vari chizvarwa cheZimbabwe ndo zviri mubumbiro remutemo saka veregistrar general's office makore esaya vanga vachiti mutemo unowasunga hauvabvumidzi kuti vange vachiita izvozvo saka kuwandudzwa kwaakuitwa mutemo uku kune kwaakuvasunungura maoko sekutaura kwavanga vachiita kuti akasungwa maoko nemutemo mutemo unenge wakuvabvumidza kuti vange vachiita zvose izvozvo asi tinonzwawo zvakare kuti panenge paakuitwa amendment inoita kuti inge ichivandudza zita riri kushanda izvinezvi Citizenship of Zimbabwe Act. Mutemo uyu unenge wakunzi Zimbabwe Citizenship Act. Ndozvimwe zvezvinhu zviri kuvandudzwa izvozvo, Chris.
Yebo, namhlanje ke zvulukandaba sixoxa ke ngodaba lwenzalo yeZimbabwe esithiwa yona isivunyelwa ukuthi ibe le citizenship yakwalinye ilizwe ukuthi ikakhulu abahlala emazweni bayavunyelwa ukuthi babe ngaba khonapho abahlala khona emazweni baphinde njalo babe ngabeZimbabwe bebe lama passport amabili nxa befuna. Ye, siyazi kubana ngesikhathi esedluleyo bekunzima kakhulu ukuthi umuntu aphiwe ipassport nxa kuyukuthi kasahlali eZimbabwe kumbe ube selesikhathi engahlali eZimbabwe. Bekusiba nzima kakhulu sibili, siyakhumbula ukubana abanye abafana lo mnumzana Mutuma Mawere, lo mnumzana Trevor Ncube wamaphephandaba ke laye uke waba lodubo wagcine siya emthethwandaba ukuthi azathole ipassport. Yiko ke izolo sizwa kuthiwa ikhabhinethi ivumelane ukubana hayi akusekuba njalo, kuzaba lula ke ukuthi nxa uyisizalwane seZimbabwe ungaze ube usuhlala kwamanye amazwe uyavunyelwa ukuthi uyiphiwe ke le passport jonga.
Hongu Chris, tindazwa utane vadare vedu vari vaviri, tinava Solomon Chikovero vanove sachigaro esangano rinomirira vana veZimbabwe muSouth Africa re Global Zimbabwe Forum, pamwe chete nava Difa Bango vari chizvarwa cheZimbabwe vari kuUnited Kingdom. Ndotanga hangu nekuchingamidza vadari vedu vaviri. Welcome to our show, Mr. Chikovero and Mr. Bango.
And greetings to all your listeners.
Thank you, Mr. Chikovero and Mr. Bango. Welcome. Hello. Okay, maybe we are having connection problems with Mr. Bango, but Mr. Chikovero, you heard these proposals or the approval of amendments to the Zimbabwe Citizenship Bill that will allow dual citizenship as a part of the ongoing process of aligning the country's laws. What's your take on this as Zimbabweans living in the diaspora?
Thank you, Tijonga. What I can say is I think it has been a common knowledge that a lot of Zimbabweans, both inside the country and outside the country, were crying foul vis-a-vis the constitution which was rewritten during the GPA time, that the constitution is there, but the laws are not being aligned to the new constitution, and dual citizenship was one of the major burning issues, especially from people from the diaspora, that that law was not being aligned. So the news came as a relief to diasporians. The news came as a positive. As we know that things can't be all right in one day, it's one thing at a time. So when the new leaders who are there told us that they are the new dispensation and they are going to be changing things bit by bit, we see this as one of the first steps. Although we know that the holistic is the political, social, and economic, we know that in the economic and the political things are still very tough and difficult, but socially this comes as a relief to us, even though we still have some more demands, or not demands, but the inputs that we put during the constitutional process making, when they asked us, the diasporians, to put some inputs into the constitutional making, that is still yet to be met. But this is a positive move, and we hope and trust that after this they will go to some other issues that we raised as diasporians, that they should be put in the constitution and aligned with the constitution, Jonga.
Thank you so much, Mr. Chikovero. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Chonga, I don't know if Mr. Bango is back on the line. Mr. Bango? Mr. Bango, are you there? No, it looks like he's not yet. I don't know. We're having connectivity issues. Mm-hmm. But anyway, back to Mr. Chikoero. Mr. Chikoero, what is the situation in South Africa regarding citizenship? We understand that children born in South Africa through Zimbabwean parents are not automatically granted citizenship. Can you explain to our listeners what happens if you have a baby in South Africa?
Yes, that's true. If you are Zimbabwean parents, or if the father is Zimbabwean and the mother is South African, and you have a baby, that baby does not automatically become a South African citizen. What they do is they give that child what they call a record of birth. Then you use that record of birth to go to your consulate so that you apply for a birth certificate, a Zimbabwean birth certificate at the Zimbabwe consulate. And so the birth certificate must be a Zimbabwean one, and the passport must be a Zimbabwean one. Mm-hmm. But when that child attains 18 years, he or she has got a right to apply for citizenship using the birth record that I was born here in South Africa and I choose to be South African. Then they can take a decision on that one. Then that first child becomes a citizen. But the biggest hurdle there is a child has to go for 18 years without being a citizen. And when you don't have a South African birth certificate, it's difficult in schools. In schools, you know, here when you get to matric, they want a birth certificate. And if your birth certificate is Zimbabwean and you don't have a permanent resident, your parents don't have a permanent resident, they are only asylum seekers or whatever, it becomes a problem. When they want to apply for a study permit, they are told to go and apply it in Zimbabwe. I understand that this week ZEF and other organizations are meeting the Home Affairs Minister to mitigate on that, so that those children born of parents of Zimbabwean origin and they don't have a local birth certificate can apply study permits in South Africa so that it becomes easy for them. So already it's a problem to our children that are being born here in South Africa. Chris.
Okay, thank you so much, Mr. Chikoero. Jonga, we welcoming
Mr. Bango.
Yes, I understand he's now online. Mr. Bango, welcome to the show.
Thank you very much. Thank you very much, brother Chris and my other brother there.
Jonga Kandemire.
Jonga Kandemire. How are you, Mr. Bango?
Jonga Kandemire. Well, thank you for yourself, sir.
Yeah, well, maybe before we get into any other question, you can just add to what Mr. Chikoero has just said. He was telling us about what happens. Of course, we're talking about citizenship, the dual citizenship, but we asked him, what happens if you have a child in South Africa? I understand that for 18 years that child will be not having a citizenship. What is the situation in the United Kingdom?
I'm not pretty sure because I think ngingazo nje kancane nje lapho kuye kwafika khona la yakhuluma khona ngingathola inkulumo esegcineni ngoba ifoni yami yatukhatha kancane ekuqalisa ngisamzisa ngakuhle. Kodwa ke lapha umntwana oyabe ezalelwe lapha as long as umntwana ezalelwe e-United Kingdom umntwana lo uvele aphiwe i-death certificate yakhe yokuzalelwa khonapho e-United Kingdom. I-regardless ukuthi abazali bakhe balamaphepha noma abalamaphepha noma njani, kuvele nje kuqeka ukuthi umntwana nxa engavele ezalelwe khonapha umntwana lo useyi-British izen. Abakukhangeli lokuyana abayenzi njengase-South Africa lokuyana cause njengale nkulumo engizwe ekugcineni ukuthi umntwana kufanele alinde isikhathi esithize ukuthi mhlawumbe azakhwalify. Abakwenzi konkwana. Yikho kwesinye isikhathi esikhathini esiningi sasilokhu kubona esikhathini esidlulileyo ukuthi kwesinye isikhathi omama babesisho umuthi nxa ukuthi ube vele engela maphepha engavele athole umntwana ngalelo langa nxa sithole umntwana usephiwa i-birth certificate. So nxa sise-aplayela i-birth certificate khonaphana automatically lo mama akhe nayo sesiyathola amaphepha ngoba ngeke ukwanise ukuthi uhlukanise umntwana noma mhlawumbe uthole ukuthi umama wakhe sekufanele ukuthi ebe ngumuntu odipotayo kuyithele eZimbabwe but umntwana sekufanele asale lapha e-England. So ngeke uze uhlukanise umzali lomntwana wakhe. So kungakho kwakuthi nxa kuwukuthi umzali ube ngela maphepha umntwana engave aphiwe amaphepha ekuqeda ukubelethwa sehle lo mama wakhe layo sevele ephiwa konke lolu babakhe sevele bephiwa nxa kuwukuthi kade bengela maphepha. Kulo mehluko kakhulu comparing indlela okwenziwa ngakhona kike Africa nendlela okwenziwa ngakhona e-England.
Okay, John.
Vachikweru, nyaya yatiri kukurukura ndiyo iye kuti dare remakurukota nezuro chipiri rakapa mvumo yekuti kunge kuchiwandudzwa mutemo une chekuita nekana kuti bhiri rine chekuita nekubatanidzwa kwemitemo yenyaya dzekuve chizaura chezimbabwe, Zimbabwe Citizenship Bill. Imi sevamwe vevanhu vari kunze kwenyika ndimaa muchichema kuti zviri kukunetsai makaa makushanya kupinda muZimbabwe munobhadhariswa mari dzekunge uri muenzi kana ukanga uine pasipoti yekunze kwenyika kana kuti ukanga uine pasipoti yemuZimbabwe asi uchigara kunze uku unongoramba uri muenzi. Matambira sei danho iri?
Vazhinji vari kuno varitambira zvakanaka chose nekuti ichokwadi mitijonga kuti wanga uchiti nyangwe uine pasipoti yekuZimbabwe asi uri permanent resident yekuno paunongoambuka kupinda muZimbabwe unotopiwa mazuva ekugara muZimbabwe ukangodarikira nezuva rimwe tete watopara mhosva kuti wagarisa munomu adzokera kwawanga uri. Kuti uite dual citizenship zvinhu zvanga zvichitonetsa ende zvanga zvisingawanikwi nevarombo izvozvo zvanga zvichiitwa nevari pamusoro vane dzimari vanozokwanisa kuenda kumataro edzimhosva vakafanana sana mutumwa mawere nana Trevor Nwe vakakupedzisira vakuendesa hurumende kumataro kuti vanowana zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka nyaya iyoyo payataurwa nekuti mukaitarisa haisi kungotaura nezvekuti vanhu vari kuzopiwa dual citizenship ine mabenefits ataugwa pamberi payo ekuti unokwanisa kuvhota kana ndikave citizen muno muSouth Africa ndiri citizen kumusha ndokwanisa kuvhota panosvikira election ndiri at that time election yekuZimbabwe kasika ndiri kuZimbabwe as long as I'm a citizen ikoko ndinovhota provided ndiri muvoters row yemuZimbabwe. Election yekuno ikasvika ndiri kuno South Africa ndinovhota provided ndiri pai ndiri muvoters row kuzvipatara ndienda kutogwawo sacitizen handichabati semuenzi munomu nekuti munomu ndori medambudziko hombe rekuti kana usiri citizen kana kuti permanent residence yemuno muSouth Africa kunokonsulta chete kuchipatara kungonogogodza pachipatara i5000 rand ezopost kupa munhu anoenda ane mapepa emunomu unosvika uchibhadharidzwa 40 rand. Saka unogona kuona difference iri between 40 rand ne5000 kuti yakurisa sei. Saka izvozvo zvinhu zvichaita kuti zvatakutarisira kuti announcement hurumende ichachitaurirana nehurumende yeSouth Africa nedzimwe hurumende votisa komiti inoongorora kutozva kuti kune consulate muno kune embassy muno kune dhiriko muno vachaisa komiti yekuti vachitarisa manits grise yekuti matechnicalities achona achafambiswa sei kuti avo vari kukwalifya kuti vaapply macitizenship munomu vachiaplya kuitira kuti zvinhu zvivaitirewo zvakanaka kunyange mabasa chaiwo because determining factor yataugwa paya makore aunenge wagara kuti wagara makore mangani because hazvingoiti kuti waambuka kubva kuZimbabwe nhasi mangwana wakuda citizenship vanotarisa kuti gara makore mangani sezvisagara makore akutoda kutosvika kumakumaviri akatowanisa 20 years is a lot isiri munhu uchigara munyika mevanhu. Saka vanenge vafanira kuti vachikonsidhera nguva yavagarawo iyoyo kuti uwanike uchipuhwawo citizenship.
Thank you so much, Mr. Chikowero. Mr. Chikowero, as he had explained earlier in English, he just reiterated that it's a positive development, and he gave examples of people who had tried to renew their passports and were denied by the Registrar General's Office, Mr. Mutunga Mawere and Mr. Trevor Ngube. He said they ended up approaching the courts, but he said that was not for everyone. Where many of the Zimbabweans outside or living in Zimbabwe could not afford to approach the courts. So if it's for everyone, it's a welcome move.
Mm-hmm. Mm. Yes, let's go to Mr. Bango. Mr. Bango, I saw in social media some Zimbabweans living in the diaspora were saying that they fear that this law will not just come, it will come with a price, and the price might be the taxes that they are saying, okay, we are giving you citizenship in exchange for the taxes. Do you think that's possible?
I'm going to ngizamuthi ngikhuluma ngesindebele ngoba kwesinye isikhathi ngikhuluma ngesikhiwa
kuzaukhululeisikhathi
ukuhlale kudangeni lokhu ama-accent ethu ayalahleka
kancaneitsdifficult
for me to keepconstantly speak in English because abantu baeesile umuntu akazwakazi so ngifisa ukuthi abantu bakhithe kuze wonke umuntu into engiyibona iqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazwisise into eyabe ibuya ngokuzwisisa kwabo into eyabe ibuya ngiyazi ukuthi sezaphila kuma ezintweni ezazikhulunywa ku-previous dispensation ukuthi babesenelisa ukuthi bakhulume izinto kodwa ekugcineni usithola ukuthi ngawuthi uyakhangeza uthola ukuthi akusela into ekhangezileyo kodwa-ke kathesi ngendlela esisebenzisana noma eduzane lobukhokheli belizwe lakithi ngibona ingathi noma kungabe kuwukuthi kuzabe khona kodwa-ke bazabanika abantu indlela yokuthi benelise ukuthi bakhulume izifiso zabo ngalo umphumela mhlawumbe ngalokho okuzabe kubuya kunamathelene lokuvunyelwa kwabo ukuthi babe le-diocesanship kodwa-ke into engibona engathi iyabe iqakathekile kakhulu ngeyokuthi bakubone ukuthi nxa kuthiwa babhadale xa kungathiwa babhadale imali zama-taxis akusoze kube into elula naleyo ukuthi abantu bebhadale imali zama-taxis because imali zama-taxis kufana ukuthi zibhadalwe nxa kuwukuthi usebenzela lelo lize futhi ngingathi njengabantu abafana lama-ambassadors abantu abafana lama-ambassadors abachathelwa ezimbabwe ukuthi mhlawumbe wasedispatshe ukuthi esebenzele echina noma esebenzela ngaphi nguye umuntu ongabhadala ama-taxis ngoba umholo wakhe uvela ezimbabwe kodwa-ke abantu abaye bephandle kwelizwe ngibona ingathi nxa bengakufaka ngale ndlela ukuthi bethi bafuna ukuthi abantu babhadale ama-taxis lokhuyana kuyaukucindezela abantu abantu bakithi into enginokuthi ngithanda ukuthi ngichaze njalo mayelana ngi-dual citizenship ngiyokuthi iningi lethu esazalela abantwana ikakhulu esizala abahlala phandle ku-diaspora bese silahlekelwa ngabantwana ngendlela nale yokuthi abantwana noma nxa bebuya ezimbabwe kukwana nje ukuthi sekuba ukuthi ubuye uphethe i-british passport ufika laphana sekuba ukuthi ubhadale ubhadale i-visa uzithola usungumuntu emzini kakhulu abantwana bagcina bengasakuvisisi kubese futhi njalo lensuku zakho ziba so-limited ukuthi nxa ungadlilisa iy'ntuphe zakho futhi ubuyisele njalo uphume njalo elizweni uyephenduka kunkwana sekusenza ukuthi nabantwana bethu esizabesilabo bazithole sebeyizivakashi kakhulu kukanti nxabe suka lapha bayezithola labo bephethe incwadi ezibavumela ukuthi bangabantwana bezimbabwe kuzebenza ukuthi labo babe lothando ukuthi babekwazi ukuthi no ilizwe eliyilo ngithi kulapha ngale sazalelwa khona ye kuyingakho safika lamaphepha kodwa-ke kithi kungapha
Hi, Kuzwakala. Thank you so much, Jonga. Mr. Bango there is saying that, this will affect, especially when you're visiting Zimbabwe with your kids. They see you as a visitor, but you tell them, I'm going to our country, but you find yourself, you're a visitor, they give you a few days, and if you, default on those days...
Then you get kicked out by immigration. So he's saying the new process is good. Or
yes.
He's saying it's good, but because of the descendant issue, then you, the parent who was born in Zimbabwe, you'll benefit, but still your kids won't benefit.
Won't benefit, yes.
Regarding the Vashkoiro, Vashkoiro, man's great trick to home, Temo, Unengo, Ruti, Unengo, Chipa, Mukana, Kune, Chizara, Zimbabwe, Aberekwa, Muzimbabwe, Vana, Vatazito, Tirkunzo, Vanema, Best Certificate, Yokunika Zawari. nezvitupa zvekunyika dzavari ikoko vanenge vasingakwanise kupinda yavanoti by descent vanenge vakutozoregister kutonyoresa opinda registration asi registration yacho tiri kuona kunge iri kuti mutemo haubvumidze kuti pange pachiita kuti uite mapassport maviri munoti
ya ipapo ndapaverenga ndikapanzwisisa asi nyaya yatofanira kunzwisisa ndeye kudai so vanhu vanga vachichema nenyaya yedual citizenship vanhu vakabva kuzimbabwe vakaenda kune dzimwe nyika vakanowana mabasa vakagara ikoko asi home is always best pachirungu kumusha kumusha ndokune hama dzakawanda hama dzinoda kupota dzichionekwa hama dzinoshaya unoda kuda kupota uchidzoka kumusha asi kana wasvika ikoko wana uchinzi ayo agarisa more than 5 years hauchakwanisi kunge uri citizen yekunoku saka yatingati isusu adjudication kana kuti proposal yakaisiwa yakatanga nevanhu vakabva kuzimbabwe vakazvarwa muzimbabwe vasingatarisi vana vatakazvarira kunoku saka south africa law neuk law dzakasiyana pakuti izvo south africa law inoti chero ukazvarira mwana wako munomu ngaainde kunotorera birth certificate rekuzimbabwe saka anenge ari zimbabwe citizen ari muri kuona mani nekuti birth rake is a zimbabwean birth certificate uk law inoti mwana azvarwa nhasi ikoko anobva atoita citizen weuk saka the two children ivavo vanoaffectwa zvakasiyana saka pane malevels of the advantages and levels of disadvantage between different countries zvichiindirana nemacountries of host atiri kugara ikoko asi isusu tiri kuti isuku chinhu chese chine pachotangira first things first kana vabvuma kuti paite dual citizenship tochizogara pasi hurumende yezimbabwe inofanira kutigara pasi nemadiasporians kuti right ndozvataita izvi ko maprograms ari papi iyewo hurumende yezimbabwe through maconsulate nemaembassies ichionawo kuti maprograms ari papi isusu masangano emadiasporians nemadiasporians tichivaudza kuti honaita isusu matisunungura ko mwana wangu imboda kuti ndiinde kuzimbabwe kunochema mbuya vake kana kuti kunoona hama dzake hama dzangu inini varivo vana mbuya vake nana sekuru vake nana bamukuru vake iye ari muenzi hamuoni kuti anosvika achinzi iwo uri wekunzera usi wekunoko vopatarisa ipapo vachapagadzirisa futi nekuti kana zvatora makore akawanda kudai vachizviramba asi nhasi vazozvibvuma kureva kuti kutanga of something is a beginning of something izvozvo zvataugwa namukoma bhengu ndozvinzwisisa and is very right asi kuti tiri kuti let's take things one step at a moment
thank you so much mukoma Socks vateereri vakateerera nevari kutarisa chirongwa tinokumbira nekukurudzirai kuti munge muchipinda muchirongwa chirongwa ndechenyu tifonerei tipei pfungwa dzenyu maonero enyu nezvamunoda kuti munge muchitaura namba dzamunokwanisa kutibata ndidzodzo 001-202-619-2077 tinobva tanga kufonerai back Chris
Yes, ajonga. Ndiyayizwa ke inombolo yethu. Balaleli nxa lifuna ukuthi lingene kuhlelo lwethu inombolo +1 202 465 0318. Leyo ke ngeWhatsApp. Liyakwanisa ukusithumela iWhatsApp bese silifonela. Ye, namhlanje ke sikhuluma ngodaba lwe-dual citizenship. Mnumzana Bango, ungasela wena ukuthi ubona njani lapha ukuthi i-cabinet izihlale phansi ivume ukukhanya kuyinto ethakazelelwa nguZulu ngoba abantu abanengi bebebona ngani uhulumende lo kafuni ikakhulu abantu abahlala kwamanye amazwe ubona njani wena ngalokho okwenzakele
engakuphawula babugande ngalokho okwenzakeleyo ukuthi uhulumende lo sekushoko wangenayo ekhuluma noma ehlabela ngendaba ye-dispensation uyalwisa njalo uyazama ukuthi aheshe abantu bakithi ukuthi babekwazi ukuthi izimbabwe kusasele yilizwe labo bangayenelisa ukuthi baphenduke babuye bazotshala izimali zabo kodwa-ke ngenxa yemigomo enalekade ikhona ikakhulu ngendaba ze-documentation yizo bese zisenza ukuthi uhlole ukuthi abantu besibanzima ukuthi nxa bebuya elizweni labo kufanele ukuthi babuye bachelete khona benze imisebenzi yabo ngendlela efaneleyo kodwa busithole ukuthi sebefika beyizivakathi khona so ngibone ukuthi bahlala phansi bakhangela ukuthi angakhangela ama investors mhlambe sithi amakhiwa ukuthi abuye azoinvesta eZimbabwe kodwa ngiyabona bakukhangela njalo babona ukuthi nxa bengafaka labantu beZimbabwe ukuqala babasondeze eduzane babahlehle ngazo zonke indlela babona ukuthi bengabahlehla nazo kungaba ngabantu abangaba losizo kakhulu ngoba abantu abasediaspora nabantu abenza imisebenzi eminingi abayenza ama-businesses amaningi ahlukeneyo kodwa ngokubenza ukuthi bafile comfortable ngokuba khona elizweni labo loba bafile ukuthi banevalue yokuba khona elizweni labo kuzayenza ukuthi abantu bezimbabwe basondele futhi elizweni labo so kulokho ukuthi nxa usufika sabesesazi ukuthi akusabhadalwa ama-visa nxa ubuye uthwele i-passport ye i-passport mhlawumbe njenge-british passport ngoba South African passport ingcono ngoba yona nxa uhamba uyayeleza ukuthi uhambe uyehlala insuku zakho zalezo zifunayo kodwa akula nto eyibhadalayo kodwa ama-british passport ayabhadala ama-visa njalo ama-visa akhona ayaphela ngemva kwesikhathana thize okuyisikhathi esifane kakhulu so ngibona engathi linyathelo elihle elokuthi benelise ukuthi bahleke njalo basondize abantu abakudiaspora bazizwe ukuthi bangabantu bezimbabwe but bengazitholisi engathi bona ngabantu bokuza elizweni lingelabo elokuzalwa
Chris, there, can we take Mr. Mambo? Thank you so much, Mr. Bango. Please do stay on the line, same as Mr. Chikowero. Tine mtereri wedu wekutanga, mchurongwa wa Donald Mambo. Makadi wa Mambo, ma? Hello?
Hello. Nifara makadiko.
Tai watiru wapenyu, ndimi murimu jube, kitipe ufungwa zenyine maonero enyi panya ya turukurukurai.
Airidan wakanaka. Asikuti wango zuti yonoke ikedi. Nekuti niona kuti dani ya nango na kira isisi. Satakangu ita siya wano osa wenge. Sakati na kira kanani nika pachayo panya je kuwandu dao mfumi wenge. Nika nekuti njakati ni wakanta mtu wa mawere. Nekuti njakati ni wakanta mtu wa mawere. Wato ni wano manika pasi jekuti. Akakwansa kwa na akse seki. Nekuti ane gane sikwe kute kusi. Ani sikwe kute kuno kuzio basira. Ano kuna kupesa wano wakati sana wamo sepe kuno washinda kustanga mamu mabizinesi kuzimbabwe zinenge zi advantage zinika sasa chozo ya upa chibi zinitambaya wano kuzi nizana passport ini kutichango pinda wasi zoko kizi kwa kunye passport ya kwenye wanda kuzimbabwe yono tindiwa out wa uri kuzimbabwe yuwa seo nungo na yomuno yuwa hini zino shingu uza jesu kutu no kwa nakangu kutu ya marishu pata heko yano tindiwa out pati yuri kuno sa zafri pakata encounter nama prisa nungo wakutanga utu ya usha kwanzi mbika passport yano udiru chakadoro kuzimbabwe
Asika mvunzo unenge uri pakuti mvunzo wa mambo maunenge uri pakuti imo mu South Africa mamugere munenge makwanisa here kuwana mapassport kuti muwe zvizvarwa zve South Africa first
kunoku kunoku tinete hakunoneta hako dzatichati zviri asi vamwe tinoona kuti vanotanga vawana vanogona kuwana vakadzi vekuno kuti vawane mabhare kuno zvinhu zvakawanda zviri vanoone zvimusha kuti vawane aaccesi mapepa kana kuti madhokumendi anodiwa vamwe ndo vanowana vakavana vekuno woinda pamucha woita sekuti wochinja zita wotanga wopuwa rimwe zita wowana kuwadii kuaccesa mapepa ekuno kusouth africa asi zvino tinetei hava izvi njiri izvi asi tongofarira kuti kana zvinhu zvadai nesituation yekuzimbabwe yayakuti vanhu vanomborohwa nyaya dzematongi dzenyika saka unokwanisa kuya zvivanda kuno kuzviri izi kana une mapepa une masizenship maviri unengoro wokuno unengoro wekuzimbabwe kana kuona chakabhenda kumusha unombokwanisa kuya chivanda kuno kuti hurumende tinoonati ndogara chaiwa kitita gosha nevanhu vanhu zvagwa zvayo saka zvinenge zvine advantage vanhu zvakawanda kuzvabusiness
Thank you.
Yavanhu vakai nekuti ndokwanisa kutsvaka kumusha ndenje kuno nekuno kwacho ndemuchiri mubva kure ndemubvandiripo ndemuchiri mwana womuno
ndizvozvo No, maita basa shukuru wa mambo. Thank you so much.
Maita basa ngoma jongana ngoma jiji.
Thank you. Chris Gande. Yes, that's our first caller and regular listener, Mr. Donald Mamboma. He says that's a good development, though it was delayed. But he also says it's good in the sense that Zimbabweans who may have a dual citizenship may also be able to bring in their business partners, friends, and all other companies from outside to start a business in Zimbabwe. As you know, Zimbabwe is open for business. Yes. And charity begins at home. If Zimbabwe gives its citizens dual citizenships, then that's positive. Yes.
Yes, let me go to Mr. Chikoero. I asked the same question that I'm Mr. Bango. Let me just ask Mr. Chikoero the same question. Mr. Chikoero, you know, in most cases, when you hear about things happening in Zimbabwe, especially regarding the diaspora, it's always on the negative, but this one seems positive. What do you think? Should the government be uploaded, or like I pointed out earlier on from the social media that people are saying, no, there should be something. This is a carrot. The stick is hanging somewhere out there.
I think the people have got every right to be skeptical of what is happening, because just yesterday the government was adamant that we will never ever allow dual citizenship. They were giving their own reasons left, right and center to say that is not going to happen. But just before this announcement came yesterday, some 2-3 weeks ago, the Zimbabwean government had approached IOM to say IOM must do a research of needs assessment in the diaspora, and it had given them 3 countries to be specific. South Africa, UK, and America to say we want to know how many people stay in those countries and what are their skills, what are their needs, and so that we can know and start working together. But then the question that came to the Zimbabweans' question was, no, but why would the government come behind IOM? It has got embassies and consulates in all these countries. Why can't they say we are representing Zimbabwean government? We want to know how many Zimbabweans here in South Africa, what are your needs? But the Zimbabwean government know the greatest needs of Zimbabweans in diaspora. This dual citizenship is even number 2 on the priorities. The first priority is the diaspora vote. And we are going to tell them that first on the priority list is diaspora vote. Can we be allowed to vote in the diaspora? Second, can we have dual citizenship? Third, fourth, and fifth. And so people, they are attaching this to the sentiments that are arisen from the government, that the government would want to take people in the diaspora. The other statement was saying, if you have not stayed in Zimbabwe for 5 years, you are going to lose your citizenship. The other one was saying, anybody who is not paying tax since 2013 is going to lose citizenship. All those things. So, I mean, whether it is fake news or true news, so Zimbabweans as human beings have got every right to be skeptical and be worried somewhere, somehow. But let's look at the bigger picture to say, what is the bigger picture? The bigger picture is they've started doing things that we've been asking them to do from diaspora, to say, we want to have diaspora vote, we want to have dual citizenship, and so on and so on. So maybe this is the beginning. It's the new dispensation, as the new characters, I mean, have been telling us. Remember I said in my opening remarks that the whole package is political, economic, and social. We very much know that on economic and political things are still very, very difficult and bad. But on social, maybe they want to start with the social needs. Then they can move to economic and political as they go on. Great.
Thank you so much, Mr. Mukoma Sox Chikovero. Rambai muri parunare. Tina Mukoma Klapos Matamba Ndini variku Botswana. Mukoma Klapos Magadi.
Iripo Magadi Masirasi Mukoma Jonga.
Aiwa turu hape njindafara kwa zukuwa na muterere haripa Botswana. Mukoma Klapos ndanzwa uti ndimima shitwa shokone urumende Botswana. Kuti aiwa mashoko amuri kutaura kuti tichakupa $600 million ayo asi choka mambozvo zvakamira sei
aiwa aiwa icho kwadi mari inonetsa kuti iende because maoko airi kupindira acho haana kunge akachena ndio dambudziko hombe riripo
asi icho kwadi kuti hurumende yeBotswana ndo zvayataura here nokuti nenyaya dzesocial media dzimukoma munhu anongonza ndo zvayataura iye asina nokuti atamboona hedu hurumende yeZimbabwe ichizivisa kuti ichawana rubatsiro rwemari inoita $600 million kubva kuhurumende yeBotswana tozoona kumadoka kwezuva uku hurumende yeBotswana yakunzi yaburitsa gwaro rekuti aiwa mambonzwa one zvazvo here
tanga takateerera pa news manje manje vari kuti iyo vari kutonzwa kwao kuti vakalinga vavimbisa saka hakuna zvinhu zvakadaro hakuna mari iri kuenda ukoko havato havasati vatowirire kana iyo pachezvavo kuti vatozive kuti mari yavari kutaura iyoyo vanoigadzirisa sei kuti vagone kuipa kuZimbabwe havatorina
aiwa regai tigonzwa kuti vachagadzirisana sei nekuti vanenge vari kusangana pane musangano wavari kuita muZimbabwe umu zvisinei tipei maonero enyu mukoma Clapos panyaya yatiri kutaurai
nyaya yakanaka yekuti munhu ave nezvitupa zvenyika mbiri asi the problem right now is currently mwana aberekerwa kusouth africa baba naamai mazimbabweni kuti andopiwe birth certificate remuZimbabwe anofanira kuti abhadhare $50 saka I don't know kuti zvavauya nethat system ko apa vachatanga vapagadzirisa sei because vesouth africa vanoti mwana ndevesouth africa asi havakwanisi kuti vape mwana iyeye birth certificate iroro nokuti baba naamai ndevekuZimbabwe mwana ndevesouth africa by birth but the parents are the Zimbabweans now kuti mwana for that child to get a birth certificate in Zimbabwe it will cost the parents about $50 to get a single birth certificate I don't know how we can rectify that issue
dambudziko ratangoita ndirekuti hatina vedivi rehurumende kuti vanga vachiti ibatsira tamboedza kutsvaga tsvaga kuti onekana gurukota rezvemitemo tanzwa kuti vari kunze kwenyika dai tatawana vaikwanisa kuti pindurira pamitemo asi zvinhu zvatichanyorawo pasi tikawana mukana tichange tichivabvunza asi tichitarisawo manzwiro atiri kuita mutemo ekuti zvinenge zvichitiva matambandini ndo vaberekerwa muZimbabwe ndo vanokwanisa kuwana dual citizenship mhuri yavanenge vazoita vari kuBotswana inenge ichinzi inotonyorera kuita inonzi registry umwana registration citizenship through registration munotambirawo sei danho iroro
ya idanho rakanaka nokuti tikatarira zviri kuitika kazhinji especially ndagara nguva yakareba munyika yeSouth Africa vana vazhinji vatinotarira kana kuti mbavha zhinji kana kuti vanoite zvinhu zvinonyangadza vana vakakura vachinzi ababa vacho mai vacho vakangomitiswa baba vacho vakadzokera kuZimbabwe vakangosara saka vana ivavo they are Zimbabweans but havana mabirth certificate vazhinji vacho havana zvitupa kuti vakwanise kuwane birth certificate kana chitupa chekuZimbabwe zvinhu zvinovanetsa because baba kuti vakwanise kumutora andovatidotorese pamwe mari hapasisina saka iro idanho rakanaka tinoritambira asi rinonetsa futi pakuti mwana ndewangu ndiuchizvarwa chekuZimbabwe mwana wandabereka ndewangu semuZimbabwe ndini mwana yemuZimbabwe of course angave muBotswana muTswana by birth but sei achizoapplya kana ndiita zvokunyorera mapepa kuita zvokukumbira kuhurumende kuti ndo anofanira kuti ave nechitupa changu zvino zvino haidi kuti kubvira nakubvira tine ainzi maalien vana vevamwe vakazvarirwa like vanhu vaibva kuMalawi vachiuya vachigara mukati menyika yeZimbabwe vachizozvarira vana ivavo umomo muZimbabwe vainzi havavhoti chitupa chake chezenge chiye chatakatonzi alien asi aiva nacho but vakagadzirisa vanhu ivavo vakwanisa kutora mapassport eZimbabwe semwana wemuZimbabwe saka we want to just congratulate kana vachinge vazozvipasisa because now we can't just rush to conclusion because ini nhau ichiri kugazeti wakaita
danho hombe wa matambandini ndiroro hombe rekuti cabinet yabvumidza kuti mitemo yenge ichibatanidzwa zvisinei ndakukuonekai nekuti aita vamwe vateereri vakamirira kuti vapinde muchirongwa
aiwa ti
Thank you so much. Chris, I understand we have Mr. Malawuzi, who has been on the phone for some seconds or minutes.
Yes. Yebo, Mnumzana Mlawuzi. Hello, Mr. Mlawuzi. Yeah, unjan.
Hello, we are
here. Yeah, same goes. Nice happy. La unhappy one club.
I'm a bright bridge, yes, Bob.
Oh, it's a bright bridge.
Hey.
Ah, okay. Leana, in is Zulu up.
I promise I won't have anything in my land.
Ah, better, better. Yeah, unhappy parties are la pabutle, little lamp lunch.
Okay. Mina lapha bembuza lapha uthi njengoba mina orality abazali bami bavela eZambia mina ngazalela khona pha eZimbabwe umthetho nalo bengakawuza uyangiqualifyisa anything thathe ipassport ngoba bezisala sokuthathi beyala besithi ngi alieni kathi iyangivumela na
ya ukuvumela uyakuvumela umthetho kodwa ke ukuthi asibanga lesiphathamandla sikahulumende esingasichasisela kodwa nxa siubala ngendlela engiyuzwisisileyo mina hayi uyakuvumela lokhu ngoba wena uzalelwe eZimbabwe utsho njalo umthetho ukuthi nxa uyi-citizen by birth kutsho ukuthi hayi awusozudinge ukurenounce laphana bekuthiwa kudala uqale urenounce uthe ngweZambian. Bekunjalo kodwa bebesithi bona bafuna ukuthi urenounce uqala hayi akusoze kube njalo sokuguqukile kuyaguquka uzenelisa njengoba wena uzalelwe eZimbabwe usuzaba ngoweZimbabwe.
Okay, I've been sitting in the school with Angona Konapa. I'm now going to be a cool temple to me. I said, I got you in
full. Yeah, yeah, you could have to do so badly than just as you're going to tell and I'll put you to Sanja.
Okay, I'm going to put you to Bonga Kulmaja.
I
see you're going to be in the
day. Yeah, I see you're going to be in the day. Jonga, Mr. Mlau today is saying that he is a Zimbabwean. Born in Zimbabwe, but his parents are from Zambia. Remember, those were the issues where
the aliens.
People being made to renounce that the other citizenship. Mm-hmm. But from what I read from this, I don't think there is need for that kind of thing now.
Yeah, I think they just need to seek clarification. But of late, those people were now able to vote in Zimbabwe. Mm-hmm. I think they voted in the last election.
Yes.
Mm-hmm. Maybe I can go to Mr. Bango and ask him about this development. Mr. Bango?
Yes, sir.
Yes, do you see this giving Zimbabweans living in the diaspora the much talked about diaspora vote?
I think this is the beginning of everything.
Thank you so much. Maybe you have something for Mr. Chikoyo.
Yes. Mr. Bango was clarifying the fact that now, because of this act, maybe those who have been advocating for the diaspora vote have now somewhere to stand on, you know. Yes. So let's go to Mr. Chikoyo. Mr. Chikoyo, now that these issues, you know, that have in the past, like Jonga pointed out earlier on, that the so-called aliens were allowed to vote last election, but that was at the last minute, and it wasn't quite clear if that was going to be a regular thing. But now with this act, do you foresee any problems regarding voting when it comes to this citizenship thing?
I think for those who are in Zimbabwe, it is the chance for the government to cement and put that case to rest, that everybody who has regarded to be an alien, that he or she qualifies to be a full citizen of Zimbabwe by being regularized and begin to vote in every election in Zimbabwe, including my brother, who just spoke, some laws at Bedbridge. I think he must prepare and gear himself to make sure that come 2023 he votes in the election. And also for us in the diaspora, I agree with Mr. Bengo that I think this is a starting point for the government to start to address some of the issues that we have been raising as the diasporians for a long time, to say we as Zimbabweans, regardless of why I'm outside the country, but the fact of the matter is I'm a Zimbabwean, so I must be allowed to vote for my country, because development of any country also is attached to the elections of that country. So I think when we move forward, we are not going to face a very rigid system than the one we have been facing for the past 37 years, which would say a no is a no, there is no room for negotiations. We see today, the talk of the town today is dialogue, where people are clamoring to go for dialogue. This one is saying, come, let's dialogue. This one saying, yes, let's dialogue. So I think this dialogue is not going to be only about people in Zimbabwe alone, but also with people who are outside Zimbabwe, like the diasporians, who are also Zimbabweans, who want to dialogue on a wide range of issues that includes diaspora voting. So we hope and trust that come 2023, the government of Zimbabwe would have done another good thing for the Zimbabweans to celebrate and ululate, to say we are going to vote from the diaspora.
Thank you so much, Chikowero. Mashoko ano encourage, ano patarisiro. Kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nokuti vakawanda vanongori tarisiro yekuti dai vabvumiswa kuvhota vari munyika dzavari. Asi tinoona kuti mitemo ndoyanga ichingonza haisati yabatanidzwa kuti zvinge zvichiitika. Tikadzoka muna 2017 tinoona kuti ofisi yekwaregistrar general yakanga ichiri pasi pavatobayiwa mudede makore iwayo. Vaitaura kuti hazvisho zvakaita kuti Zimbabwe iite dual citizenship. Vachitoti chingatoitwa kuwandudza mutemo wacho uri muconstitution iwoyo kuti unge uchirambidza kuti nyika iite dual citizenship. Asi tinoona kuti makore maviri zvabva kutaurwa izvozvo, zvinhu zviye zvaakushandurwa, mutemo waramba uri zvauri wekubvumidza vana veZimbabwe kuve nedual citizenship. Chaakuvandudzwa ndo zvainzi navatobayiwa mudede, hazviiti, hazvivandudzwi. Saka ndofunga ndirikutsigirai mevachikwero pamwe chete navabhango kuti zvazvitarisirwa nevanhu zvinogona kuzongoitika. Zvinganonoka chete kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vavhote, asi zvinoitika nokuti hapana aimbotarisira kuti cabinet ingati yaapruva kuwandudzwa kwemitemo iyi. Chris.
Yes, Jonga. We are fast approaching the end of the show. But Mr. Bango, njengoba sekuphume yona le inkulumo yokubana sekuzaba umuntu senelisa ukuthi abe le dual citizenship, wena njengomuntu ohlala khona ngapho e-UK, kutsho ukuthi usuza yenelisa ukuthi uye vota ekhaya, uphinde uvote lakhona ngapho e-UK. Ungasitshela ukuthi wena ukuthatha njani, ikakhulu ukuthi uyabusule thuba elinjani? Mr. Bango?
ulungitshala ihlombe lokuyana ukuthi kube yidecision enhle kakhulu ukuthi kube ukuthi ngiyelelise ukuthi nxa ngivuka ukuyavota ekhaya ngiyevota ngenxa yokuthi isizathu sokuthi ngiyelelise ukuyavota ekhaya ngithemba abaningi bayazi ukuthi thina singabantu bezimbabwe njalo nje sile mizi khona ngale silezifuyo khona ngale silezindlu khona nezimbabwe okudingisa ukuthi singabantwana bezimbabwe i-regardless noma singapha ngapha nxa use-UK ikuvota nje usithi ngenxa yokuthi uselizweni lelo osebenza kilo kodwa kusafana lokuthi usewenela ekusebenzini kodwa usazi ukuthi nxa ngitshayisa lapha ngekhaya elupali noma nxa ngitshayisa lapha ngekhaya ewakhe kusafana lakhona lokho so kuyinto enhle kakhulu abayenzileyo ngoba eqinisweni eqinisweni khona lapho esivota khona sifake inhliziyo zethu zonke kusekhaya ngoba ekhaya yilapho sabe sithi nxa sifake uqalwana sabe sisazi ukuthi lapha sifakela uqha umuntu esimbona elohlonzi njalo engumuntu ozimiseleyo ukuthi asukumise abantu bonke kungela kukhetha ukuthi lowo ngumuntu onjani lowo ngumuntu onjani futhi umuntu ozalele nenhliziyo yokuthi aphakamise isizwe sonke njengoba siyisizwe ngibona ngathi kuyinto enhle kakhulu into enhle kakhulu naleyana ngibuye njalo ngithi Mutongo Salila bakalanga ni bakalanga kusezele choze zwinhu zwa hugwa ezo bakalanga kusezele pezopezo mulungizile abana beyuthi walo ekhaya kusekhaya kusoze kwafa kwatshintsha kufanele ukuthi sihlale njalo silothando siphakamisile izwe lakithi ngelethu lelana noma ungazuye ngaphi always be ezimbabweni njalo kuhle ukuthi senze izimbabwe ibe yizimbabwe ilizwe elinesithunzi izimbabwe ilizwe elilohlonzi ngiyazi ukuthi abantu abaningi ziningi izinto eziningi ezenzakalayo eminyakeni eminingi edlulayo obothi bo-37 years abantu abadlulayo ukuthi kwakusiba khona izinto ezenza abantu abasediaspora babe lokuthandabuza kakhulu noma isithelo besikhangela besibona ukuthi sivutiwe isithelo lesi kodwa basuke bazibuza ukuthi kungani isithelo lesi sivutiwe ungazazi ukuthi hayi mala ngibade ngizwe ukuthi kuyabochozeka yini kodwa-ke mina ngasesibe ngifisa ukuthi ngabe asondeleni kubone ukuthi kuzayihlula kwehlule sizamile sikubonile so mina ngisithi abantu bakithi abasondele baziphi isikhathi sokuthi babone ukuthi ngempela lokhu okwenzakalayo kuzabashiya ngakho kodwa abangasuke isithethe sikhonana kakhulu sikhathana singasondele eduzane singaboni ngoba nxa sikhonana sikhathana kakhulu singasondeli akusoze kusincede ngalutho ngoba ukonakala kwezinto kuzaqhubekela phambili njalo kungela tethu ilungisayo
hayi kuyezwakala sibongile jonga
Tachikwero, anzina mungu wangu panapa, nguwa zaku enda kwa mvura yacha kama kumbo. Anzoti makumbani nga asina butu ya rasi, ayo wachino teka butu yito kajia. Saka makumbani kona uchekwa. Tuda utitizge, mashoko enyo, amunga sira, vanawe Zimbabwe. Patarisiro hiyo hiyo kuti mutemo yu uno kwa nsangu uchi batanizwa. Vazhinji vari kutarisira kuti zvinhu zvingaitwa nekukasika ndotarisiro yamuinayo here tichiona kuti zvatora makore matanhatu kuti zvinge zvichiitwa kualaina mutemo weneconstitution mungatarisira here kuti act iyoyi kana kuti bhiri iro ringakasika kupasiswa kuwe mutemo
hongu ndinotenderana nazvo zvikuru ende ndoda kutsigirana nemukoma wangu abhengu kuti peni personari panyaya yekuti pakuitwa nyaya yedual citizenship ndakukwanisa kunge ndichivhota kuno nekuzimbabwe ndinoha kufara kuti ndinokwanisa kuti ndakuchikwanisa kuenda kuzimbabwe ndichinovhota nekuvhoterwawo futi nekuti zimbabwe kuti ibudirire tinofanira kuti ite ibudirire tisi mazimbabweni kwete kuti tingoti vari kumusha vega ngavangozvionera zviri kumusha ikoko saka isusu tofanira kuparticipata musocial economic and political activities dzekuzimbabwe saka ndatakukwanisa kuenda kuno votawo kumusha tichivhoterwawo kumusha ikoko kuti toredze zviri kufamba zvakanaka saka ndinotsigirana nazvo kuti mazimbabweans ese ari mudiaspora zimbabwe ndiyedu mapoliticians anouya achienda asi zimbabwe inoramba iripo saka ngatitarisei kuti toita sei tiise musoro pamwe chete kuti zimbabwe iwanikwe ichiendera mberi and dual citizenship and diaspora voting and election participation both at home and where you are is one of the key things that takes the country forward.
Thank you so much, Chris.
Yes. Thank you so much. Like we said, we are approaching the end of the show. Thank you there to Mr. Solomon Chikoero, who is a member of the Global Zimbabwe Forum in South Africa. We also heard from Difa Wajapi Bango. He lives in the United Kingdom, but of course he's from Zimbabwe. Thank you so much, gentlemen. Until we meet next time, same station. The name is Chris Gande. Good night.
Neni jonga kande mire tsakanganwa vatererwa kwanisa kupinda muchirongwa nemi makundikana asi mangamuchitera chirongwa ichi morara zvakanaka.